Kolera inokwanisa kupararira nenyaya yemabuy elections iwaya ari kuitwa kana pakasaitwa matanho akakwana ekuti vanhu vasaparadzira kolera pavari kuita mabuy elections, nokuti panoungana vanhu nyaya dzeutsanana nezvimwe zvakadaro dzinenge dziri very important, especially kana kwaita maoutbreak. So ideally magatherings akaita seiwaya yamabuy elections, if there are things that could be avoided, that would be better.
Vanhu vachaenda kunovhota ndezvipi zvamanga vakurudzira kuti vange vachiita kuti vazvidzivirire?
Vanhu ngavaite matanho ekuchengetedza utsanana, zvinoreva kuti kana vachimwa mvura nezvimwe zvakadaro pamagungano iwaya emabuy elections, ngavameke sure kuti mvura iyoyo inenge iri mvura yakachena yakaboiliswa, vachigeza maoko nokushandisa zvimbuzi. Kana vatenga zvinhu zvakaita semichero ikoko kwavanenge vari, nokuti vamwe vanenge voita nzara nenyota, ngavameke sure kuti mamichero iyoyo iri kugezwa nemvura yakaboiliswa yakadziiswa. Kana kusangodya chikafukafu chinenge chiri kushewa nevanhu ipapo pamabuy elections, ndo zvimwe zvatingakurudzira, chatinganyakurudzira kuti utsanana, munhu anofanira kunge achifunga kuti kolera iriko, uye munhu aari kudhila naye anokwanisa kunge ane kolera. Saka tofanira kuita mamesures akati wandei kuti tidzivirire kupararira kwekorera pawekendi ipapapo.
Tiri kuona zvekare hurumende yatanga kubaya vanhu nhomba yekudzivirira kolera. Izvi munozviona sei?
Chirongwa chakanaka chaicho kuti vanhu vawane nhomba yekorera, and dei yatokurumidza kupuwa vanhu vese muZimbabwe kuitira kuti tidzivirire kuramba vanhu vachibata chirwere. Asi zvandingataura ndezvekuti it's a short to medium term solution. Long term solution ndeyekuti titoparadza kolera zvamutose, ende zvinosanganisira kumeka sure kuti vanhu vari kuwana mvura yakachena nguva dzese mumaguta nekumaruwa. Saka it's a program iri very pertinent inofanira kuitwa nehurumende. Tangachifunga nyaya yekuti ngakuitwe matask force akaita sana cholera task force anotarisa the short term and the long term measures anofanira kutorwa nenyika kuti cholera chinge chiri chirwere chatisingarambe chiwanikwa chichipararira muZimbabwe.